Anga chitaura nezveku processors zvirimwa zvatinorima muZimbabwe nemuAfrica kuti zvigone kutengeswa muzvitoro zviri muAfrica nekuEurope nekuAmerica. Zvinozikanwa sei kuti tinorima zvakawanda muAfrica asi hatina mafactory acho anogona kuita sei kuzviprocess. Saka ndiye achingotaurawo neprocess yacho kuti togona kuzviita sei muAfrica kuti zvinotengeswa kwese kunotengeswa zvino izvo.
Tinoona kuti vazhinji vanoti iwe uri kuAfrica wakazvigona sei panguva iyo vakawanda vari kutaura nyaya yekusamira kwakaita zvakanaka zvinhu munyika nyanya panyaya yeupfumi uyezve panyaya yeminda nezvimwe zvakadaro. Imi muri kuzvigona sei seHarvest Fresh?
Isusu tine mamodels ebusiness akakodzera. Takatarisa market yekuti vanhu vari kuda chii. Tatarisa market tikaonawo kuti vanhu vane mari nyangwe vachitenga zvinhu nedhola nyangwe ne 50 cents asi vanhu vari kutenga. Tikaona kutiwo kana zvakadaro chii chatinogoda kuvaka nekurima chadyiwa nevanhu. Zviri basic asi ndomafungiro atakaita. Tikavaka and izvozvo zvitirikuona kuti vanhu vari kudya zvinhu zvatinodini zvatinoprocess. Saka vanhu vakawanda vanogona kutaura kuti no, you know, tinoda kuita zvakadini zvakadini asi hakuna follow through. Kana vakangoonawo kuti zvaku kugozha zvakuita sei vanobva vangomira asi isu tangoramba tichingoendera mberi takaitawo problems mumapurazi sezvinongoitawo vamwe zvimwe zvikambotorwa zvimwe zvikambodzoswa politics dzacho ino zvakawanda zvakaitika asi takangotiwo mozi vachinyika kana isusu nguva dziri dzokubatsira vanhu vanhu vachaonawo kuti shuwa mwoyo wedu uri pakanaka sakawo zvakangoshandawo izvozvo.
Iwo ungakurudzire chii kune vamwe vakateerera tichinyanyotarisa gungano ranga riri pano paHarvard reAfrica Business School? Rakakosha sei?
Moza rakakosha. Vanhu vari kunoku vane mari. Ndeve kumusha asi vane mari. Ungano yakaita soka inotibatsira kutaurawo story yedu. Zviri kufamba sei, zvakamira sei, ukauyawo kumusha unofunga kuti tirisa zvinhu zvakadini, uchidini, uchidini. Ende vanhu vanoitawo comfort level yekuti notozonwa kuzovawo kuZimbabwe kana kuti kupi kwatinenge tiri kuti tese tiinveste mari yedu. Saka I think very important kutaura nevanhu vari kudiaspora kuvapawo comfort so that vaisewo mari kumusha because zvinotibatsira isusu kuti tiri kumusha. Saka ndokuencourageawo kuti vanhu vaende kumaforum akaita saiwawa because vanozonzwawo mastori ariini anokodzera.
Tiri panyaya iyoyo yediaspora, iwe takaona uchibva kuno kuAmerica uko waishandira kambani guru yekunew york yeGoldman Sachs uchidzokera kuZimbabwe panguvapo zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka muna 2012, chii chakakupa kuti udzokere kuZimbabwe?
Zimbabwe ine maoptions akawanda sere especially muagriculture. Ndakaonawo kuti kana ndikarega kukuedza ndongozofawa seumwe munhu anenge asina kuedza anga achingotaurawo kuti ndaida kuenda kuZimbabwe kuedza zvinhu zvakadai zvakadai asi handidini handina kuzozviita unenge usina kuzozviita. Saka ndakati regai ndoedzawo ndiona kuti zvinoshanda here. And yes takaita maproblems but angoramba chienderera mberi chienderera mberi vamwe achisara sichingoendera mberi svika zvakanaka chete. Saka ndongoencourageawo kuti vanhu vangoedza kana uchizvifunga imboendawo unoedza nyange usvikarega kushanda it's okay because unoedza zvakawanda pazvinenge zvisingashandi.
Titsananguriro kuti ndiani anonzi Simba Mungu zvaungataureiwe zvingasimbisawo vamwe vari kufunga kupinda mabhizimisi muZimbabwe?
Dai vaimbozivawo kuti ndakauyawo kuAmericawo ndisinawo kana mari ndikaitawo makore matatu mashanu ndisina kana kwekugara. Ndaingogarawo ndichingoendawo ndichingotsanzira mudzimba dzevanhu dzimwe nguva ndichigarawo motikari mangu svika ndazodini ndazonyurawo maexam angu ndobva ndazopindawo muchikoro ndokuzopiwa mascholarship akazonoendesa Goldman Sachs. Nyangwe pandakazodzokera kuZimbabwe sezvanangotaura takambotorerwa mapurazi tisina mari tisina kwekuenda asi taiva nerurimbo kuti chinyi zvinhu zvichashanda chete. Saka I think persistence yedu ndo inoti inotibatsira. Handifungi kuti ndakangosiyanawo ne anyone ari kutonzwa program takangofanana asi tine persistence and zvinhu zvinozongoshanda chete as long as you are persistent.